Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana kuti vanhu vane zvitemo kana zvitemo zvaanoda kuti zviongororwe kana kuti zvitariswe nemalpractice and reconciliation commission, tine simba ikuratiisiwa nekumbiro mutemo wenyika constitution yezimbabwe section 252 subsection f. Inoti vaya vanenge vasakunza zvitemo vanounza zvitemo zvavo. Vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa, vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura nhoroondo yavo. Vamwewo nokuda kwetekinoloji mazuvano vanongoti achitonyora dziri tsamba dziya dzinonzi electronic mail, vamwe vachitumira ari muwhatsapp. Saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo, nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kunprc tinotochiongorora. Ndosaka ndiona NPRC ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika. Mamutare Eastern Region tine hofisi Mamutare muguta reMutare, tine hofisi muguta reMasvingo, tine hofisi muguta reGweru, tine hofisi muMulawayo, tine hofisi muChinoi. Vazvashoma anotevera tichange tichivhura imwe hofisi muJinjura. Chinangwa chiri chekuti provhinzi yoga yoga ive nehofisi yeNPRC.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya patiri, tinochiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu Complaints Handling Investigations and Legal Services Department, inova ndiyo yandinocheya, ini thematic chairperson webazi iroro. Tine vaongorori vedu mainvestigators, maofficers edu vanozoenda paground, voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict, ingava conflict yekuti vanhu chanesana, nyaya dzeminda, nyaya dzezvicherwa, nyaya dzaangosiyana-siyana. Maofficers vanoenda paground vononzwa nyaya kubva kuvamhanyari, vonzwa zvenyaya kubva kune vanenge vakamhanyarirwa. Toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyarirwi kuti pave nerunyararo. Kana iri nyaya tinozikana nenyaya dzinenge dziri mbiringanotizo of criminal matter, tinobva tati aiwa, kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu munharo hakuvara kana kuti munhu abhinwa kana kuti yake zvakadaro abirira propati yake, inenge iri nyaya yatinozenge taakuendesa kuvapurisa. Kana dziri dzimwe nyaya dzokuti vanhu vatotisana kumatare vari kutsingisana kana mumacivil court nezvinhu zvakadaro, isu hatizowani simba pamutemo zvokuti tipindire munyaya dzinenge dzaendeswa nevanhu kumatare edzimhosva.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu, kana kuti panomboita kakudya manonoko? Mune zvikwanisiro zvacho here zvokuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza mubvunzo wakanaka. Zvikwanisiro zvinomboti nesei, nokuti zvinenge zvichifanana nokuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko, imwe nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure, panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuita mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo, asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury, hatingashori. Asi unongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti waona mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.